A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama lobesifazane. Ikola pesihlangana khona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page, and if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture? And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and
There's
so many things can happen.
Yeah, issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended. And like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves. Because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. Mm-hmm. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesidibana kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni lamhlanje sikhuluma ngikhathazi nezangikhathazi esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa. Kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane? Ukukhangelelwa phansi, ukungaphiwa inhlonipho njengomama, kungaba kusemsebenzini, kungaba semulini, ikakhulu singakhangela esikweni lakithi, uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama. Abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ngowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba okugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibesibili ukuhlukunyezwa kowesifazane nxa sikhangele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuthi sikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali, baningi sibili ababa labantwana labosibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usifale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele, uyavunyelwa ukuthi akuqabutshe. Konke khona kukhona kukhokhelela ekuthini lowo usibale abe ngohlukunyeziweyo. Ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini? Ukuthi no, ikuthi no. Angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abekwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 ekoBulawayo uNompumelelo Moyo labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike ndawo kubona kwabanye kusenzakala?
Yeah, esisa kubona kusenzakala sibili. Okunye umama emsebenzini lakhe saba nawo. Okunjengokuba nxa kuyukuthi ungumntana omncane ubunzile kumbe uyathena kulo bhosi wakho esikhathi sihlala lapho kwentini abangomama ukuthi babefuna ukuthi bethana bekudlulisela phansi. Ungathola ukuthi bathina bekwenzela umoya omubi emsebenzini. Abanye bamfanela nanokufanyela ngenxa yokuthi babebona ukuthi wena uyaphumelela kulaye. Nokuthi nxa uvuthiwe ngakhuluma kubomama kakhulu. Okunye futhi singabantu abangomama kunokuthi siphakamisane. Siyadansela naphansi ekutheni nango ngingumuntu ongumama, ngingumntana omncane, ngingumntanakho, ngingumnawakho, ngingumntisakho, akunasisebenzayo. Ngiyangenzi sezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana yeungeni. Okunye sana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwama language. Omunye abevela ngani esindebeleni, omunye evela esifaneni, omunye evela ngaphi. Sezisuka singasami ngayisani ngayo ukuthi lo lalowo yabe efuna ukukhuluma ngeyakhe language lo lalowo yabe believe okwakhe yena akhuliswa ngakho so kusuka kuthina ungasahlangani ngenxa yakho nokuthi thina ungasabi nokuzisana emsebenzini ngenxa yokwehlukana kwelimi lwethu
kungalungiswa njani khonoko
lokho kungalungisa ngokuthi angazi kodwa mina ngingathalathi nje njengabantu singafundi ukwazi ama-languages amanye abantu sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi unje unje so lawo ngendlela nalawo ungami engathi ngakhuluma lokho lawo okhulume lokho kodwa sizama ukuthi nihlanganisa nibizisisane kuze imisebenzi omane.
Yeah, those women, the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm-hmm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. Mm-hmm. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think maybe abuses. This is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out if you're a woman. Don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman, and she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right. But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out,
mm-hmm.
especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult, mm-hmm. Fusing culture and way to encourage her
mm-hmm.
to speak out. They might turn out to be rude to you too, your
I
mother,
know,
the,
yes.
their
I
own
know,
mothers.
Yes, you're
so
absolutely
you
right.
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachango pinda mchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyotaura zvedu nhasi kumabasa nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwa zvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo Me Too. Uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu.
Mm.
Pane paunozosvika here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi nhare dzedu tiri kuvhura mafone lines edu tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune imi isusu imi muri kutiteedzera pangave pari paFacebook kana paInternet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paredio ipapo muchidoo kupinda paWhatsApp endai paWhatsApp motumira meseji mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai. Ndiri ipapo PJ regaindimbochingamidza vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino ndoziva angu tina trust simba rashe mukanya charandura ari kuti evening makadiko sikumbudzo mulalazi hanzi hallo Mhlanga and company. Hallo PJ muri kumhoreswa na sikumbudzo kunoko. Watson Mugadza ari kuti good evening Mhlanga, aiwa Mhlanga ari right. Eunice Chamatova hanzi Maneru, sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe. Kizita Ngara hanzi happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time. Saka moresa mkoma Kizita Ngara vari kuti vari kukufarira yapa. Maxwell Dewa hanzi hi. Takawira Manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa. Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza. Tawanda Veremu hanzi zviri sei seiko ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai. Henry Ngara ari kuti keeping quiet, not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara, kana muri kuda kupinda pachirongwa ibvai manyora namba dzenyu mupinde. Mukedisi Dlova ari kuti hi brave manyati hanzi pe pamadzimai ipapo. Rumbidzai Zainad Nyamayaro hanzi makadiniko tikukwadzisei, I like this. Aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai namba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumaFacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi. PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi. Makadiko Miss Mashaya Mumbi.
Yes, my name is Nyaradzo Mashaya Mumbi. I'm very well, thank you.
I'm mabva magona manje mabva maita speak out yataurwa inda abuser starenyu ipapa.
Hello, Zimbabwe.
Saka sisi Nyaradzo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinozva kuti mimi munoshanda nevanasikana vechidiki tuzeo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana.
Mazvita yenyu kuvaneni pachirongwa chanhasi. Seorganization yeTeg Life Trust tali tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo. Vanasikana vanotanga pamakore anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 vachingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei, kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei. Tichitaura nenyaya dzekodzero dzetiri kuti dzisexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova nekwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo. Tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda. Saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo.
Ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana.
Vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvachoni vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa, vamwe vanenge vachingotiwo zvinhu zvisa kwavari. Saka vanhu zvinhu zviri kutambirika kutereki tinozvionawo kuti tinoshandawo nevakomana nevarume nababananamene tinoona kuti kodzero dzevanasikana hadzikwanisiki kuwanikwa kana tisiri kushandawo futi nevarume nevanakomana nevatinoti macommunity leaders kana kuti vakuru vemunharaunda saka zvo tinoti kana muchitaura nyaya dzakadai zvivewo neyatinoti bidin kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana baba nevakomana vari kuzvinzwisisa vekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzavo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda ndingada kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiri vatinoti chief mupakami vekuzvishavani vataishanda navo vataona makore tishanda navo ndeumwe wemadzisha takatrena saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo vakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatirana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo saka tikunoti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva hazvingotambiri panewo vamwe vasingazvinzwisisi saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese
aiwa batai makadaro sisinyaradzo tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye tozodzoka kwamuri hallo sisi Stole
hallo makadi
aiwa tiri wadi yedu tiri kutaura nemi muri kupi
tiri kwamutare
ehe saka titaurewo muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuiona sei kwakamira sei kwamutare
kwamutare kuri right nyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi tichitarisawo magariro atiri kuita mamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitwa ichikuramba zvichingoramba zvichibuda mumapepanhau even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa ndofunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi manyika post rinomirira mutare pepa rinodzinzwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakaushayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi like vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being those in times munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa kuti kushanda mabasa kwakasiyana siyana vamwe vari kumbundikidzwa uchibva kumabasa vanopedza mabasa acho mahusiku unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasistopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati saka ndoteva kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vangakuchengetedzawo munharaunda medu muvewo muine mapurisa anoshanda husiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi handizive kuti takavharisirwa here chirongwa chese mapurisa atombonzi vachinzi anoenda panight shift saka mapurisa aya kana achiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzvimbo dzakaita semabhasistop mudzvimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino kuti kushanda kwemabasa kwakati yanasiyana hatisirisi tose tinopedza mabasa nafo saka zvinhu zviri kutishungurudza tichongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo husiku ende zvakafanira kuti munhu ari kubva arwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasistopu uchiburuka husiku mabhasistopu atinoburukira akasiyana ende zvakadai zviri kuitika mutaundi tisingatatotarisi kumaruzevha itori wese saka ndiziva kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita zvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zvivanzo zvichichengetedzwa zvichidzivirirwe njodzi dzakaita saizvo dzi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvakadai zviri kuitwa nevanhurume saka ndizvichipofambiswa sei
Aiwa, amai sera
tole. Tinokutenda
ichaizvo, asi ndaichida ngokuvhunza imisati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa
kukodzera. Tinokutenda mudipande nyange tingati zvakaita mumpare town, tingati town
nare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation, because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we are umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenake ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhlukunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa bathi sebedlenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlengula uyabe ngafuna ukuthi owesifazane lo angaye emapoliseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlengulileyo. Enxenye khona lapho ngumuntu omdlengulileyo, enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona. Kodwa ke wathi ngibuyele kunkosazana Nyaradzo Mashaya Mombe, siyakwamukela kuhlelo lethu. Yeah. Hey. Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ani siyatotoba tina si kona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe hashtag Me Too campaign lapho abesifazana abaningi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini, lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona. Yikho-ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubo. Lebwena-ke ulubona njani njengoba usebenza lamantombazane?
Sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni laye wake wahlangana lakho angithi ma i-campaign le i-Me Too lami ngabhala baningi ababhalayo lapha eZimbabwe besithi lami kwangenziwakwenzakala yini besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni behamba ezindlini yonke indawo omama bayaharaswa angithi so manje sisebenza la mankazana labo sabathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithide kangaka likumele lizimelele loda kumele liripote ama-cases angikhona kumele ungavumi ukuthi umuntu ngenye uyakwazi ukuyenza i-first time angithi awukwanisi uku-avoid ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uyeripoti silalela umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa kubuhlungu gaya kubuhlungu lami ngiyamjizisa ukuthi yindaba amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama asiqakathekanga yini lapha emhlabeni siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa la masocial labo okanye ubani befuna ukuthi zenzekele izinto ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni lapha eZimbabwe bayaziyenza anti siyakubona lapha eHarare kwazokungcolile kwadisaida one day ukuthi sesifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile.
So kuyafana labo kubomama ma sebedisayidile ukuthi omama sebeqhakathekile omama impilo zabo sifuna ukuzivikela bakuyakwenza. So sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile singabantu sicela ukuthi lisivikele amapholisa ayenza umsebenzi wakho. Ayengeza ukuthi ma omama beziripoti izindaba ze-domestic violence besitshela ukuthi i-domestic hambani lelungisa siyalungisani ma umuntu ebethiwe then ethayiwe sechayiwe kumele umthetho usebenze. So sicela ukuthi kama kube yibo aba leader yamithi siyathunga fika lapana kuma emapolice no report domestic violence ukumlanyuza ohlangana nokupolisa la o tshaya umfazi uza kuthi uyakutshela ukuthi hambanile lumi angithi so izindaba zangkhona zinenza kulo akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
I think lapho kumele lati siqalise this one. I think usuqalise. Women's lives matter and I think it's important. Njoba sesihamba kubo 15 days of activism. Ngiyayithanda leyo hashtag. I think it's important. Women's lives matter.
So women's lives matter.
I think it's important. Yes.
Ayi walicho kwa dicho tukunzwa hapo matouya ne hashtag yakanaka chaizvo yekuti yo women's lives matter nekuti chokwadi madzimai dzimwe dzenguwa atikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umu asi iwe nyaradzo uri mudzimai uya akatangawo uye zvepari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosangana une varume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndoda kundichitanga ipapa nembotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader. Domestic violence haina kuti uri chii. Domestic violence inouya kumunhu wese. Kune iwe mazwe uri powered wakadini. Chandadzidza nedomestic violence kana kuti neviolence zvayo munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukokandidza aukwanisa kuzvibvitira asi chakakosha ndechekuti uchikaitika first time unoripoti so that munhu iyeye azvidze kurodzesa ndokuti tiregedze violence asi tichizvitarisa kwatinoshanda ndikuona kunge nyaya yeviolence zvayo senge muzimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kavatinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani titi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitika senge isusu last week takaita program neveeconet wireless sokuti vana vedu tishande nevatikano tivadzidzowo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura kuti nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvandandimbotaura nemberelo izvozvo kuti pave nai tinoti political will ngazvikoteswe nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda musiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamusari vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masodzi takaona musi unoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yatinzende chichena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu vavanhu vachida kungofila good upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbobatai makadaro tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makadii henyu?
Tiri wadi makadii.
Hai, tiripo zvapi.
Ehe, tipewo mafungiro enyu
about issue yemadzimai. I understand very much. I'm very sorry. I know that I want a criticism, but I want to wrong with all of you young. That's how I feel the issue. And you know, this is a state again, I'm 100% against violence against women.
Mm.
But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Because don't come na amai wa matanga kutawara na vanga wachitivani ma program na wano ita wachitivani wa skana about their
rights.
It reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. I'm going to show you about, I think, the International Day of the Girl Child. I think she was a 14-year-old girl. I got phone now over studio, like, Magataura na ye, mshimu gunza, what's the challenges in your life? I explain na ye, mshinomu nesa in life is, kutiia kaka kuchikoro, a brother, anenga kagara, and yes, she's meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka urukurewe, when you grow up, you are going to become a mother. So, I'm going to when you become a mother, still you're going to complain to your husband. But can I go at those people that kwana? Your husband must be doing the same job as our kid. That girl, I can be irritated. I tried to call, but I couldn't get through. I can be irritated. What? You have to complain. She will never change.
Hello? Andifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukoma lead tinokutendai nemaonero enyu regaitende kune mumwe kola wedu PJ titaure na Ellen Chada makadi yenyu
nasina makadi yewe
aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen
ndiri kubaitsi
ehe tipewo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubait bridge Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mawindi paipe pamwe vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isisi Ellen, nasi toda kuti titore vanhu vakati wandei, saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi. PJ, we have
the Nyaradzoka.
Yeah, but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo. But I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge, and she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they are the touts, and they will be saying, you know, pushing left, right, and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because it's still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes,
that the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway, we'll
but
give
PJ,
you the,
you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling.
Mm-hmm.
And how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped, and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots, and how to cook. So she says, who then want to marry these young girls that you are
mentoring? You're not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his, because I was put here. I heard him and I said, wow. First of all, girls are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of it, these girls are not for being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be delegated to be mothers from the day of death? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again, but we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on, and she was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, what's her view on what's going on, especially, regarding women's rights. Mm-hmm. But it's very interesting that Mkoma Lee came on, because what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons. To know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband. Because yes. he's going to treat his woman with respect. Because
with respect,
he knows how
yes.
to do the stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ufungu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we intatele Zindabayin, Umushu Nyezo, Aslalili, Utabaulandelai.
Ushu Nyezo, Kwabesifazane, emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini lakuma university bazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema-newsroom ngendaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yikuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu ema-newsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza okufananayo kungela ocindezelweyo, kungela okhangelelwe phansi, kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lomsebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma-colleges lakuma-universities ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama-journalist kumbe abayizintatheli zindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba bangamadoda ukuthi le into asiyifuni, babe ngabantu abazimelayo, babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abancindizela abanye.
There, Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot, especially mm-hmm. in the newsrooms, whereby students in the tertiary colleges, the professors are actually asking favors. from female students, even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even up overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet Muripo, ere panare?
Ndiriko.
Makadiko, South Africa.
Awatiriko, ere makadiko, enu.
Ai, watiri, waditipewo, pfungwa zenyu, muriku inzwe, ere mugangwe. Muriku ona wanyaya ze, kodzero ze, madzimai, taka amirase, kwa muriku.
Nyaya, ino, yandika za sukuru, nekuti ino bata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandaka ita muno South Africa zvandaka nyanya kuongorora sesi madzimai. Ndofunga tinoda dzidziso kutanga isu nekuti ndakaona kunge takapa tinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobotarisa tiri kumachechi. Tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential. Asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana kuti paita pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai tevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai saka varume navo vanotevera mumashure medu nekuti ndisu takavapa chisimba takanyanya kudaro ndechipinda kana kuti inini sisi mavelas ndatora murume wenyu hana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavelas sisi mavelas munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde kuti tinyatso kusimuka ngatispikei out tega titange isusu kuzvimiririra ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba ndinoona muno musouth africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvecancer anga achitaurawo kutaura nyaya iyi hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndimurume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya asi iwewo unoita sweep it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuswa and at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi and hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana ndimurume akuuraya the warning inenge iripo but isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is the no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera ikapinda mumabasa mari kuda kutaura inini ndinoshanda mumba unoona ndakashanda several times muno musouth africa unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume pamwe munoshanda nevarume iye mukadziwo anokudzikisira iwewe pamwe munoshanda pamwe ura garden boy wonzi sisi endai munotengera garden boy KFC imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo dzedu kana isusu vakadzi tiizvidzikisira tega ndofunga ndo strong point yangu yekuti if we can fight this tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosetire unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara rine 50 years rakadanana nemwana ane 20 years hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemadhuti yemahouse calls
aiwa mabva machijikono ndaa ndichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora
inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese inini ndine vana vaviri mukomana nemusikana chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo kana vari muno vangandishanyira mumwe achibika muriwo mumwe achibika sadza mumwe achiwacha mumwe achiaina ndisinga orright ndombomusiya kwemwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana zvino achazova baba vakaita seiwo kuti tomboti mudzimai wake arwara ndiye kamwana mukomana anozoti next time kana ti mudzimai arwara kana ti mudzimai akanya mangwana mangwana anotora magirlfriends atiisa mumba naari kungokumbira kuti baba vangavatarisewo kuti nesaidi remwana mukomana kuti uk na oma mama kozi mumba achava o baba akaita sei mangwana ndiana baba ava singa goneka na kutobvisa bhuti saakanga apa anga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndovanofanha kuita mudzimai wake paanobuda kana paanorwara anofanha kuita anofanha kuhaya mumwe ini achaita o baba achaita o fyuta yakaita sei mukati moupenyu hwake.
Aiwa apo manyatsotsanangura, tinokutendai chaizvo, mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shei apo? Dzvanyai pakanzi shei tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many rights to the young
girls. Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Kuphumeke imiqondo emithathu engizileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalo kumbe owaqala. Ukhulume owaqala ukhulume ngabo windi. Ethena nana bayahlukumeza abesifazana. Usakhumbula amavelas ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kuye kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayegqoke imini dress yakhe. Khonokhona yikuhlukunyezwa owindi akababhathi kuhle ikakhulu abesifazana. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuwukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Why?
Why usiyalwisana nalo lomunye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana ole 20 years ongangomntana wakho ayiso abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yena lo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution. Yeah,
kuzoba lomlalelo wesilisa othena nana amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela khona ukuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole eminyaka elishumi lane owabuye ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho nisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigesi imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akenzi lutho yena ke lubaba uthi yena na umkazana nalo limhlomisane nxa le ngiyafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntana wakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatso tsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashaya mombe vadzoka. Nyaradzo nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzekuisa kubva kango kuri kunaya kuZimbabwe kwaHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvine izvi saka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kuva kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi.
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chinongopedza ndichingopa kunonzwira sekutsimira patora nemy sister Juliet of South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita sandii vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomudzisa kuti Lee vakadzi nevarume mazivano vanotobatsirana haisi zvisiye mukadzi yekuti ndianopika ndianosika ndianoita sei ari kuitwa maduties nemashifts anika atori kopamba ndiye ari kubika saka vana komana vanga vatodzidza vaite ma better husbands because vanoita kushusha ivava vetaka tine ma high marriage tine ma high divorce ninge kuti vana komana vari kutadza kuadjusta to the current zvinhu zviri kuitika zvekunzi handi ndemabasa emadzimai kupika nekusuka nekudidi ndezvakudhara madzimai asati akuenda kubasa nini endezvo vanhu vari kubatsirana and it's not only about kuti mukadzi akarwara zvokuti tiri momba imomo ngatibatsiranei nekuti tiikubatsirana izvi pakuunza mari yachoni ndokunhu zvinoita ande zvakaunguriwa zvikonoti rudo rwunofaya murume nemukadzi kwanenge vachibatsirana vachinzirana saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora nekuti vazoenda kuchikoro nekuti zvandanyimbotaura zvese havanyore maexemu ekuti wakaita basa vakumba vanonyorwa exemu yekuti wakaverenga here then kuendera tichienda sanyaya ye6 days of activism tirikuramba tingokusha basa but takangoisa tiroyo takaona mahashtags atobuda emazimwomen's lives matter I think it's tatopusha iwayaya nekuti mazuva anokaya social media ndandakataura zvangu pachivhitivhiti chenyu pandandambosara apa ndichigara pafacebook penyu pavoice of america tichitoona kuti social media iri kupisa ndozvimwe zvava tichange tichiitawo makampeni ana social media tichandofacebook tichidzidzisana nevanhu tingaku tichiitawo maevents anoraisa iyoyo awareness tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume pane varume vari kuzvidzidzisa kana nababa vanotomirira vanasikana vavo nemadzimai vachiti aiwa kanga tibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke rudo rwukupise muzimbabwe zvienda zvakadaro saka tichingobatsana takawanda tichienda takadaro
siye ngale ngasesindebeleni kulovo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kalwezi lapho okwenziwa khona i-16 days of activism against gender-based violence liqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu liyabanika ama-women's rights kakhulu
ngiyabonga sithi hayi bengisithi kubhudi lowuli bengisithi okokuqala ngiyabonga ukuthi bakhona obhudi obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azo-examine umntwana oyinkazana ukuthi usuwazi ukupeka usuwazi ukwenza okwendlini sitho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebale amabhuku abo njalo masithithi abantu bayenzila akuthi ukuthi umama nguye yedwa kumele enze imisebenzi yenzini esindesezitshintshi labantu bayasebenza bahamba kumashift anyithi so ma umunye wakho sehambe kushift ma unguwe okhona kudini uza kwenzani njengoba usisi ujulete buzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba loko hhayi abantu noma ekhona so kumele bencedisa nomama labo baba lapho inavita isando izaphisa khona so sithi omama labo baba kumele bencedisane izinto sezizatshintsha kudala yikho abantu okulama-deposits amaningi abantu abangafuni ukutshintsha la abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi hhayi izinto sezatshintsha baba sicela ukuthi sihambe lesikhathi and ma sikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-facebook kade ngikhangele i-facebook yeni i-facebook page yena hhayi kuyatshisa lapho abantu bayasheya abantu bayaxoxa so yizo zozo some of the things sizaba sizenza lako sizabe senza ama-eventi sibona ukuthi siyenze ama-hashtags lawana sisiwami okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo but sizame ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi iindaba zabomama lamankazana zikakathekile njalo masikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyarasa siyabonga kakhulu
siyabonga sithwami
yeah.
I heard there from Nyarazo Mashaya Mombe of Kali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo labe sifazana akhulume labo sesibekeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Practice is Jeremiah, Oliver Lelisayo.